Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechishanu gunyana 18 2020. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nemusi wechina kuti huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwaramba huri pamazana maviri nemakumi maviri nevana, kana kuti 224, sezvo pasina munhu akafa nedenda iri kwemazuva manomwe. Vatori venhau vatatu kusanganisira weStudio 7 Godwin Mangudya vanorwiswa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori apo vanga vachiita basa ravo. Kuvharwa kwemakiriniki makumi mashanu muHarare kwoisa utano hwevakawanda parumananzombe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nemusi wechina kuti huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwaramba huri pamazana maviri nemakumi maviri nevana, kana kuti 224, sezvo pasina munhu akafa nedenda iri kwemazuva manomwe. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi matatu nevatatu, kana kuti 7,633, mushure mukunge vanhu makumi matatu nevashanu vawanikwa vaine chirwere ichi. Pavanhu ava, vanhu makumi matatu nevaviri vanhu vagara vari munyika, vaviri vakadzoka kubva kuSouth Africa, kuchiti mumwe chete ari akadzoka munyika kubva kuNamibia. Vanhu vakanga vapona kubva kuCOVID-19 kusvika nemusi wechina vanonzi vakange vasvika pazviuru zvishanu nemazana masere ane makumi mana nemumwe, kana kuti 5,841. Huwandu hwevanhu vachiri kurwara neCOVID-19 hwakakwira kuenda pachiuru nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevasere, kana kuti 1,568. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu nezviuru mazana mana nemakumi manomwe nezvitanhatu, kana kuti 30,476,000 vabatwa nechirwere ichi, icho chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nechimwe, kana kuti 951,000 pasi rose. MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana masere nemakumi masere nezviviri, kana kuti vanodarika 6,882,000 vabatwa nechirwere ichi, icho chaurayawo vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nezviviri, kana kuti vanodarika 202,000. Vanhu vanofungidzirwa kuti vasori vehurumende varova vatori venhau vakapunza midziyo yavo apo vange vachiita basa ravo muHarare, apo mutungamiri weZinasu vatakudzwa Ngadziore vanga vachitaura nevatori venhau chinangwe chidiki kubva pamahofisi ekambani yeImpala Car Rental. Kambani iyi ndiyo ine motikari inonzi yakashandiswa mukupamba mudzidzi weMidlands State University Tawanda Muchehiwa. Kunze kwakupunzirwa midziyo yavo, vatori venhau vanoti Godwin Mangudya, James Jemwa naThomas Maduku varohwa. Ukuwo vangadziore vapambwa nevanhu ava vakarohwa zvakaipisisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
vanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani vanonzi varova zvakaipisisa vatapi venhau nemutungamiriri wezinasu vachakudzwa ngadzihore pavanga vachiita musangano nevatori venhau pedyo nemahofisi ekambani yeimpala car rental ine motokari inonzi yakashandiswa mukupambwa kwomumwe mudzidzi kubulawayo vatawanda muchehi wamuna chikunguru mutapi wenhau westudio 7 Godwin Mangudya apwanyirwa muchina wake wokutapisa manzwi mutori wenhau anoshanda akazvimirira achitora nhau dzemufananidzo James Jemwa akatorerwawo kamera yake nevanhu ava vamwe vatori venhau varohwa vanoti Thomas Maduku wekambani ye263 chat Bernard Mpofu Munashe Chokodza nevamwe zvinonzwa vamwe vatori venhau vatorerwawo nharembozha dzavo pamwe nemichina yavanoshandisa pabasa gweta riri kumirira vatori venhau ava vaChris Mike vanoti Jemwa akuvara zvakaipisisa uye vamhangaranyaya yekurohwa kwevatori venhau iyi kumapurisa
pari zvino ndinotori kuchipatara kuparirenyatwa hospital nemutapi wenhau anonzi James Jemwa naGodwin Mangudya Jemwa atorerwa kamera yake zvakare akuvadzwa zvakaipisisa zvekuti vanorapa vari kutomurapa pari zvino tisati taienda kuchipatara tapfuura nekuRoseville Police Station tichimhangara nyaya iyi vanoferefeta nyaya vakanyora pasi zvaitika vakati tizodzoka pamberi apa kuti vatiudze zviri pamberi Mangudya atorerwawo rekodha yake mushina unotapa mashoko ukapwanywa pwanywa nevanga vachivarova ava nokudaro tinotarisira kuti pamazuva ari kutevera vapara mhosva iyi vachabatwa vopuwa mutongo wavo wakafanira
mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau remisa Zimbabwe vatava nemoyo vashora zvaitika kuvatori venhau izvi
kurohwa kwenevatapi venhau kunoratidza kuti mitemo yenyika haisi kuremekedzwa nekuti bumbiro remutemo wedu wenyika yedu yezimbabwe rinopa vatapi venhau mukana wekuti vaite basa vasingambunyikidzwi asi zvaratidzwa muzuva ranhasi ndezvekuti kune nhundira mutsime kune nhunzvatunzva dzinokwanisa kungonyuka nekurova nekuputsa mapadza anoshandiswa nevatapi venhau zvakaita semakamera zvakaita sezvinorekodha pasina mhosva yavapara kunze kwekungoti vatora nhau izvi zvinoratidza kuti nyika yedu iri pakashata nekuti kudimbuka kwemutemo tinokurudzira mapurisa kuti asumuke kuti andobata nhunzvatunzva dzemutoo uyu kana vachida kuti zita reZimbabwe rirambe rakachena
vangadzore vaudza Studio 7 parunhare kuti vapambwawo muchiitiko ichi vakasiya vazvindikitwa uye vati kambani yeimpala inofanira kubuda pachena kuti ndiana akabhadhara kuti ashandise motokari yakashandiswa mukupambwa kwakaitwa muchehiwa mutauriri wemapurisa vapounyati vati mapurisa ari kuferefeta nyaya yekurohwa kwaitwa vatori venhau ava ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rashora zvikuru kuchorwa kwaitwa kodzero dzevatori venhau richiti zvinotyisa kuti zvinhu zvakadai zvinogona kuitika masikati machena pasina chinoitwa kuvanhu vanoita izvi mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti mapurisa emuZimbabwe anofanirwa kusimuka achizvichenura kuti haadi kuona vanhu vachichora mitemo yenyika kubudikidza nekusunga vanenge vapara mhosva tatadza kubata mutauriri wemapurisa assistant inspector Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo asi vamoyo vati vachasvitsa nyaya iyi kugurukota rezvekubudiswa kwemashoko
zvaitika nhasi muguta reHarare zvinhu zvinorovesa hana uyezve zvinotyisa zvakadaro zvichityisa zvinhu zvinotinochoropodza zvikurusa semisa Zimbabwe kuti hapafarunge pane nubu kana kuti nundira mutsime dzinobvumirwa kungokarukadza bata kana kumbunyikidza vatapi venhau. Taona nhasi kuti vamangudya vajemwa vamadhuku Thomas vatapi venhau ava vambunyikidzwa, vamwe vavo varasikirwa nemapadza ebasa avanoshandisa zvinovaizvo zvokutoresa mashoko, vamwe vavo vakuvara. Izvi zvinoratidza kuti nyika yeZimbabwe inoda kuti inge ichitarisa zvikurusa nekucherechedza bumbiro remutemo redu rinoti vatapi venhau vanobvumirwa kuita basa ravo vasina zvinovavhiringidza kana kuvambunyikidza. Semisa Zimbabwe tinoti izvi zvaitika muHarare, mapurisa eZimbabwe ngaasumuke azviratidze uye zvazvichenure kuti anoratidza haadi kuona bumbiro remutemo richityorwa. Zvinoshoresa, zvinonyadzisa kuti vatapi venhau munyika yakasununguka vasvike vachimbunyikidzwa, vachirohwa, vachitorerwa zvavanoshandisa kuitisa mabasa.
Vatori venhau vangachengetedzwa sei pavanenge vachiita basa ravo?
Mutori wenhau chaanochengetedzwa nacho ndechekuti akatopiwa residence kare nechiga chebumbiro redu remutemo inonzi iyo Zimbabwe Media Commission. Saka kana ese paari pakaita panenge pane munhu anenge asingabvumirani nezvaari kuita, chidanho chekutanga chavanoita ndechekuti vangovhunza kuti uri mutopi wenhau here. Hongu chii chinoratidza ndine residence randinaro? Kana pachinge vasiri kugutsikana nenhau dziri kushadzirunge dzichibuditswa nevatapi venhau, vakasununguka kuenda kukomishoni vondoti hatifari nenhau yakadai yakadai, kwete kuti vatore mitemo vachiisa maoko avo. Izvi hazviratidziri nyika inoshanda uye zvinopepetedzwa nemitemo yenyika.
Pane zvamuri kuita here semisa Zimbabwe pamusoro penyaya iyi?
Semisa Zimbabwe munoziva chose kuti pakatanga kuvharwa maguta nematunhu nenyaya denda ranga radai kutekeshera, takatomboenda kumatarenda madzimhosva vakandotura mutoro wekuti ngapasa vainanombunyikidza vatapi venhau. Kasi sezvatataura isu tinogara tichigara mumatare nemapurisa eZimbabwe kuburikidza nemaofisa komishina wemapurisa uyezve tinogara tiri pamatare negurukota rezvekupepetwa kwemashoko, naizvozvo tichange tichisvika kumaofisa avo nekutura nhau dzedu.
Avo vange vari mutungamiri wemisa Zimbabwe vatava nemwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Apo kwasara mazuva mashoma ekuti zvikoro zvivhurwe kuitira kuti vadzidzi vanyore bvunzo dzavo, varayiridzi vakawanda vari kuramba vachichema-chema nemari yemihoro yavanoti haikwanire. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vamwe vadzidzisi vataura neStudio 7 vati kunze kwekuwana mari shoma vanoshushikana zvikuru nenyaya yekuti mari yavo yemuhoro iri pasi pemapurisa nemasoja. Mumwe mudzidzisi asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira basa rake ati vadzidzisi vakawanda vane zvidzidzo zvepamusoro-soro uye vave nemakore akawanda vari pamabasa avo, zvekuti zvinoshamisa kuti vanowaniswa mari iri pasi pemapurisa nemasoja achangotanga basa.
Tiri mamasters holders but tiri kuwana mari iri pasi. Chatinoda ndechokuti isusu tisava pasi pepoverty datum line. Poverty datum line iri kutaura kuti it's almost 17,000. Asi izvozvo hazvitoverengi mamedical expenses atinawo nezvimwe zvakangowanda-wanda zvinoita kuti mhuri ifangishine. Saka izvi zvokuti titaure zvenegotiation atitodi hedu kutotaura nezvazvo, tongoda restoration. Ana Apex vari kungotaura kuti vanonegotieta, isu hatidi negotiation.
Kugunun'una kwevadzidzisi kuri kuuya panguva iyo zvikoro zvasara nemazuva mashoma ekuti zvivhurwe. Masangano anomirira vadzidzisi akasiyana-siyana munyika, kusanganisira reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, nereAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, akatozivisa hurumende kuti vadzidzisi havazi kuzokwanisa kudzokera kumabasa zvikoro pazvinovhurwa pakupera kwemwedzi uno. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira Joe vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vari kutambira mari iri pakati pezviuru zvitatu nemazana masere nezviuru zvina nemazana mashanu zvemaRTGS, vachiti vadzidzisa vachakwanisa kudzokera kubasa nekuti mari yavanotambiriswa haina chainokwana.
Pari zvino maschool fees ari kuagiriwa namaPED anosvikaiwo kuma35,000, ticha apa achitambira 3,800. Iyo mari yacho iyeyu mwedzi nhasi yauya yakatanhaurwawo nokuti avo vemamedical aid vakauyawo vakakwidzawo vachitotora mari dzinopfuura kuma 1000. Chigadza pasi mimba yomusikana imhiridiri kumuka kwousina maoko varayiridza vakwanise kuti vanovhura zvikoro nemari yakadaro. Zvatinongoona chete ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa nokuti varayiridzi vari incapacitated, havana mari dzokuti vaende kubasa, vachisiya vana vavo vari kumba vachinodzidzisa vana vavamwe kuti vanyore vavo vakagara kumba.
Mapurisa nemauto ane zvinzvimbo zvepasi vanotambira mari iri pakati pezviuru zvinomwe nezviuru gumi. Vazho vati nyaya yekuti varayiridzi vari kuwana mari iri pasi pemapurisa nemasoja inovaudza mwoyo nekuvabvisa chimiro, vachitiwo maitiro ehurumende aya anouraya dzidzo yenyika. Mutungamiri wesangano reATUS vaObert Masaraure vatiwo kusiyaniswa kwemihoro yemapurisa nemasoja nevamwe vashandi vehurumende kunopa vanhu pfungwa yekuti hurumende iri kuita izvi kuitira kuti vechiuto vasagumbuke.
Vari kuwedzera mari kumapurisa nekumasoja kuti vavachengetedze kuti vasawane avanovabvutira masimba, vasawane anovabvutira mukana wekudya rifa renyika voga. Vari kunyima vamwe vose mari, vari kunyima education mari, vari kunyima healthcare mari. Tabirwa dignity yedu, hurumende imwe chete inoti tichidzokera kumabasa tinoshanda kuti vana vanyore bvunzo. Izvi hazvisi kuzoitika nenyaya yekuti varayiridzi vaita chisungo chekuti hakuna kusiri kufa.
Asi vamasarauri vatiwo kusiyana kwemihoro pakati pevadzidzisi kune rimwe divi nemapurisa nemasoja nerimwe divi hapazi ipo pane nyaya huru. Vati vashandi vose vehurumende vanofanirwa kubatana kuti vawane mugove unovafanira. Taedza kunzwa kubva kugurukota rinoona nezvevashandi vehurumende vaPaul Mavhima, asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Pave nenguva vadzidzisi vachinyunyuta nemari yemihoro yavanowana uye nhaurirano dzinogara dzichiitwa pakati pemasangano evadzidzisi nehurumende hadzizi kukwanisa kupedza dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvisinei nekuedza kuda kuvharidzira kuita hurukuro pamusoro pezviri kuitika muBelarus kwanga kuchiitwa nenyika dzinoti Belarus, Russia, China neVenezuela, hurukuro dzakadzama pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muBelarus dzaitwa nhasi pamuzinda weUnited Nations Human Rights Council muGeneva. Hurukuro idzi dzatanga negwaro rakaitwa neUnited Nations High Commissioner for Human Rights, iro rinoratidza kusungwa nehurumende kuri kuitwa zvinhu nezviuru zvevanhu vanenge vachiratidzira murunyararo muBelarus, zvichitevera sarudzo yemutungamiri wenyika iyi iyo iri kupikiswa. Madzimai akazvitakura anogara munzvimbo dziri nyore kubvira moto wemasangano muAustralia ari kukurudzirwa kugara achizvidzivirira pamwe nevana vavo vari mudumbu kuitira kuti vasavhiringwa nehutsi apo mwaka wekubvira moto wasvika. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekuvhiringwa kwehutano kuri kukonzerwa nehutsi hunobva mumasango anenge achibvira muAustralia. Vamwe vagari vemuHarare vanoti vari kusangana nematambudziko makuru zvichivera kuvharwa kwemamwe makiriniki ari pasi pekanzuro yeHarare. Mutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekuWarren Park maEdith Kamota vanoti vava kumanikidzwa kutsvaga chekufambisa kuitira kuti vaende kukuwadzana polyclinic uko kune kliniki iri pedyo navo ichiri kushanda.
Kanyanya kune COVID ezvino mara hatina, vana vanotibatsira havasi kuenda kumabasa. Warwara kuti ufambe kubva pano kuenda kuwadzana unoda mari, transport hakuna. Saka zviri kuti afekta zvakanyanyisa. Hatizive dai vachigonawo kutizivisa kana vachiita zvinhu saizvo zvavakaita izvi. Zvino vanongoita chinyararire. Iye zvino tine vana vari kuenda nyange kunonyoresa kuwadzana. Manesi vekuwadzana vari kuuya nevanhu vavo vanonyoresa materniti. Amukirana 1 o'clock kuti akwanise kunyoresa pamaternity, hazvisi kuita.
Amai Kamota vanoti pavakabvunza chikonzero chekuti sei kirinika yavharwa vakaudzwa kuti kwange kusina zvekupfeka zvevashandi kuitira kuti vazvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19.
Ukavabvunza vanongoti hapana nhumbi dzekudzivirira.
Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita anogara kuwaren pakati wokuvharwa kekirinika yemunzvimbo yaanogara kwasiya musha wewaren park usina kunorapwa vanhu kwakachipa. Murume uyu akurudzira kanzuru yeHarare kuti igadzirise zviri kunetsa kuitira kuti ivhure kirinika iyi nechimbi chimbi.
Nyaya yekuvharwa paclinic, I think zviri kuafekta tese secommunity minei pakuti izvezvi yasara iprivate clinic ine tidhurei kuti mari dzacho dzavanochaja dzakati wandei ende iri famasi yacho yavanozoti titenge mishonga inotidhurei. Saka zvokutotikanganisa semuno community toshaya zvitoita sei. Asi ndandine tarisiro yekuti dai vakurumidza vagadzirisa hansi kunzwisa angu kumberi kuti vari kuzviita sei, but izvozvizvi zvakatikanganisa.
Mumwe mudzimai ari kunetsekana nekuvharwa kwemakiriniki uku, amai Benevolence Chitsa, vanoti vava kutadza kunonyoresa mwana wavo nenguva dzaanotarisirwa. Vatiwo kukuwadzana kwavari kuenda vari kusvikoungana vakawanda sezvo kuchiuya vanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekambuzuma uko kwakavharwawo kirinika yeko. Amai Chitsa vanoti kuungana uku kuri kuvaisa panjodzi yeCOVID-19.
Tiri kunzi musaungane but ikoko tusvika tichiungana futi ikoko.
Kanzuri yeHarare inoti yakavhara makiriniki ayo makumi mashanu nekuda kwekushomeka kwevashandi sezvo vashandi vezveutano mukanzuri yeHarare vachiri kuramwa mabasa vachinyunyuta nenyaya yemihoro isiri kuvakwanira pamwe nekusheya zvekushandisa zvakakwana. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vanoti kunyange hazvo makiriniki avo mazhinji achakavharwa vari kuita hurukuro nevashandi uye vari kutarisira kugadzirisa zviri kunetsa.
Nhauriranwa nevashandi dziri kuenderera mberi. Pari zvino hapana hapo chatichanyatsobuda chakati chikiti, asi tine tarisiro rekuti mukutaurana kwatiri kuita nevashandi tichange tichiwana mhinduro muchiripo ripo.
Mutungamiriri wesangano reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union vaJames Tafire Nyika vanoti kanzuru haisi kukoshesa hurukuro pakati pavo nekanzuru kuti vagadzirise dambudziko riri kunetsa iri.
Hurukuro dzedu dzatakaita nanhasi hapana chatati tapedzerana. Vakoti vedu izvozvi vachiri kuratidzira.
Muna chikunguru kanzuri yeHarare yakazivisa vagari vari kumaodza nyemba kwegota kuti yainge yavhara makirinika anoti Mount Pleasant, Avondale neBorodo nepamusana pekushomeka kwevakoti. Kanzuri yakakurudzira vagari vari kumaodza nyemba kweguta kuti vashandise makirinika anoti Marlborough Clinic neHeathcliff. Dzimwe nzvimbo dzekanzuru dzinorapwa vanhu dzichakavhara dzinosanganisira Highfield Polyclinic, Parira Nyatwa Primary Care Center, Budiriro, Glenview Polyclinic, Headfield, Tafara Clinic, Tariro Clinic, Mabvuku Polyclinic, Wilkins Hospital neBeatrice Road Infectious Disease Hospital. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chikwata chemutambo wecricket chemaChevrons chapinda mukamba kuitira kugadzirira rwendo rwacho rwekuPakistan kunyangwe hazvo chisati chawana mvumo kubva kuhurumende. Michael Kariati anotipanya iyi.
Gadziro iyi yatanga mushure mekunge hurumende munanyamavhuvhu yakarambidza kushanya kweAfghanistan muZimbabwe ichipa chikonzero chekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kumiswa kwemutambo uyu kwakatevera kutadza kubudirira kwerwendo rweIndia kuZimbabwe, iyo yakati yaizoita izvi chete kana yagutsikana kuti COVID-19 yadzikira. Pamusoro pezvo, hurumende yakarambidza zvikwata zvese zvenyika zvemitambo yakasiyana-siyana kukwekwidza nedzimwe nyika ichitya COVID-19 iyo yapedza vanhu pasi rese. Asi mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti vaiisa chikumbiro kuhurumende kuti vatenderwe kushanya kuPakistan mushure mekugara nguva refu vasina mitambo. VaMajonga vanoti vane chivimbo chakasimba chekuti chichemo chavo chichanzwikwa vachitarisa ivo shanduko iri kuitika mune zvemitambo pasi rese. Chevrons arifanira kushanya kuPakistan muna gumi guru mumitambo mitatu yezuva rimwe nemimwe yema T20. Mongorori wemutambo wecricket vaInok Mchinjo vanoti zvinofadza kuti Zimbabwe yawana mutambo mushure memutambo mumwe chete chete gore rino neSri Lanka.
Gore rino ranga ratanga zvakanaka pamutambo wecricket zvichienderana nechikwata cheZimbabwe. Zimbabwe haiwanzotamba mitambo yakawanda pagore nematimu ari pamusoro. Saka kuenda kuPakistan uku kushangoita kuti zvive nane pakuti gore richapera tatambawo nezvikwata zviri kubuda pane tingati 6 or 7 zvimwe zvataifanira kuzotamba nazvo gore rino.
VaMuchinjo vanoti vari kutarisira kuti maChevrons achanoita zviri nani pane kurohwa seri neseri kwavanga vachiitwa mitambo isati yamiswa neCOVID-19. Aka kanenge kari kekutanga kubvira muna 2015 apo Zimbabwe yakapedzisira kushanya kunyika iyi. Gore iroro Zimbabwe yakataurwa nezvayo pasi rese mushure mekunge yaita chikwata chekutanga kuenda kuPakistan mushure mekunge vapanduki varwisa chikwata chePakistan nefuti. Vatambi vemaChevrons vari mukamba vakaongororwa vakaonekwa vasina utachiona hwecoronavirus uo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Cricket ndiyo imwe yemitambo isina kusangana kwakanyanya yaive yapiwa mukana wekudzoka nehurumende panguva iyo nyika yakavharwa nemhaka yeCOVID-19. Dzimwe nyika dzakatotanga kusangana mumutambo wecricket kare. Pari zvino England iri kusangana neAustralia muOld Trafford kuManchester muEngland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nas tiri kutarisa zvipingaidzo zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe muhupenyu. Pera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vatori venhau vatatu kusanganisira weStudio 7 Godwin Manguya vanorwiswa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori apo vange vachiita basa ravo. Kuvharwa kwemakiriniki makumi mashanu muHarare kuisa utano hwevakawanda parumana nzombe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA.